mutongi wedare repamusoro vaChristopher Dube Banda vatura mutongo wekuti vachiwenga vadzosere vana vavo vatatu vachiri pasi pemakore gumi namasere kuna muzvare mubayiwa uyo wavari kurambana naye vachiwenga vanzi vadzosere vana ava mukati memaawa maviri kubva paturwa mutongo uyu nedare vachiwenga vakatora vana ava muzvare mubayiwa vari mujeri mushure mekusungwa kwavakaitwa vachipomerwa mhosva yekuda kuuraya ivo vachiwenga kufojera mapepa emuchato navachiwenga vari muurwere pamwe nekuburitsa kunze kwenyika zvisiri pamutemo mari inodarika miriyoni imwe nemazana mapfumbamwe emadhora ekuamerica mumutongo wavo vaDube Banda vatova vachiwenga vabvumidze muzvare mubayiwa kugara pamba yavo yavaigara vachiri pamwe chete yekuborodo brook sezvakanga zvaturwa nedare uye vati vasavatadzise kugara pamba apa vachiwenga vakanga vachirambidza muzvare mubayiwa kugara pamba apa vachiti havangagare nemunhu aida kuvauraya uye ivo vari mufakazi pamhosva dziri kupomerwa muzvare mubayiwa vaDube Banda vatiwo zvakare vachiwenga vadzosere midziyo yavakatora kubhizimusi ramuzvare mubayiwa reOrchid Gardens riri kudomboshava vachishandisa motokari yemasoja uye kuti vasavhiringidze zvinoitwa pabhizimisi iri dare rati midziyo iyi idzoswe mukati memaawa makumi maviri nemana mutongi wedare ati muzvare mubayiwa vadzoserwe motokari nhatu dzavakanga vatorerwa navachiwenga uye dare rati vachiwenga vabhadhare magweta amuzvare mubayiwa panyaya iyi muzvare mubayiwa vanga vakamirirwa negweta ravo vataona nyamakura uye vachiwenga vanga vakamirirwa naadvocate Louis Uriri vauriri vanoti vatokwira kudare resupreme court vachipikisa mutongo wedare rehigh court asi vanyamakura vatiwo vachadzokera kudare kuti vanokumbira kuti zvaturwa nedare zvitevedzerwe zvisinei nedanho ratorwa navachiwenga nemagweta avo rekukwidza nyaya iyi kudare resupreme court zvichakadai rimwe remagweta emuharare vakudzai kadzere vati chinofadza pamutongo waturwa nedare rehigh court uyu ndechekuti dare rakoshesa bumbiro remitemo yenyika mumapepa ari pamberi pematare vachiwenga vanoti muzvare mubayiwa vakabvisa zvaishandiswa nanachiremba muchipatara chekusouth africa pavaiedza kuvararamisa vachirwara vaine chinangwa chekuti vafe vanotiwo mudzimai wavo akaburitsa mazakwatira emari kunze kwenyika zvisiri pamutemo vakatenga dzimba mbiri nemotokari nhatu dzemhando yepamusoro kusouth africa kwakare pamusoro pezvo vachiwenga vanoti muzvare mubayiwa vakafojera mapepa ekuti vachate vose ivo vachiwenga vari muurwere pamuchato usina kuzobudirira asi muzvare mubayiwa vari kuramba mhosva dzose dzavari kupomerwa idzi vachiwenga vakazokwidza nyaya yekurambana kwavo kumatare vachida kuti vagovaniswe pfuma yavo nemudzimai wavo mushure mekudzoka munyika muna zvita vachibva kuchina uko kwavakazopedzisira vavekurapwa ndakamirira studio 7 muharare ndini Thomas chiri pasi.